pandakanzwa kuti ndakwalifya ndakafara strike because ndaizvirota izvokubva ndiri mwana mudiki chaizvo ndisandakutombokwanisa kufamba chitoti one day ndifanira kubudirirawo ndigokwanisa kuenda kumaolympics pandaisaziva ndoenda nei pandaingofungawo ndigona kuenda one day.
Wakatanga riini kuita zvekumhanya izvi uyezve pari zvino uri kugadzirira uri kupi?
Ndakatanga kuita zvekumhanya 2017 ndine 16 years and izvezvi ndiri kugadzirira kuenda kumaolympics ndiri kuAuburn University kuAlabama.
Zvanga zviri nyore here kugadzirira kuti ugozopinda mumakwikwi aya?
Zvazviri nyore, pakapinda zvinhu zvakawanda kuti tikwanise kusvika pachikamu chandava izvezvi. Like paipi pakashanda munamato, pakashanda kushinga and pakashanda kuteerera vadzidzisi vangu.
Chimboti taurirawo kuti pazuva kana uri pagadziriro rako iri unoritanga sei zuva rako?
So ndovanzomuka kuma 8 makuseni then ndobva ndavadza mubhedha then ndodyika then ndoenda kunoona maathletic trainers maphysio then vanondibatsira nekuscrape body and then kungostretch mbichana then training yangu inobva yatanga na 10 then ndoita warm up then ndoita program then after program ndobva ndaenda kulunch ndodyika lunch then after lunch ndoenda kungoita homework then ndingozorora the rest of the day.
Pauri kutaura apa kuti unodya breakfast wozodya lunch unenge uchidya chii? Pane chikafu chinonzi ichi ndochaunodya here kana uri pagadziriro yakadai?
Kuna anonzi manutritionist atowanzoshanda nawo and makuseni vanowanzotirekomenda kuti ndidye mazai chete then masikati nemanheru vanowanzoti nyama yakawanda because inopa protein then nema veji then nechibhakira chemacarbohydrates.
Mukukura kwako pawakatanga kutaura kuti uri kuda kuita zvekumhanya izvi zvaitambirwa sei uyezve unowana ritsigiro here kubva kumhuri?
Zvakatanga kuzivikanwa ndine 3 years ndine 3 years ndandine musikanzwa saka ndaita basa rekukwira kitchen counter ndichibashuga. Mamangu aigara achingozviona mazuve esa uye mamangu akashaya but vaigara vachizviona mazuve esa then vaingoramba vachindudza ndokurova then rimwe zuva paina dedi vakabva vazviona mbava dzadedi kuti mukomana aita basa rekubashuga then dedi akabva anonga bhani mbava ndimhanyisa imba yese mbava tadzwa ndibata saka mama acho aona azombotsamwa akabva atanga kuseka then akabva aona kuti pane talent panapa then pandakaenda kuprimary ndaisamboita zvekumhanya ndaingotamba hockey nerugby ndakabva ndaenda kusecondary then vandasiya hockey mbandatanga kutamba rugby then ndandiri kwakutamba then vandapiwa scholarship kubva kwakutamba kuenda kuucrest then ndakuucrest ndaita fitness test kurugby then coach werugby kwabva andona ndichimhanya then bva ndaiti une potential yekutoenda kana kumaolympics ndakangovatarisana kati zvamuri kutaura izvi Mr Mickey hadisi kuziva yangu then wakabvati ndichataura naathletics coach then wombokocha aona kuti zvakaukamira sei then wakabva wandikocha mubva watoona mubva wati pane potential apo saka akabva angotanga kundikochawo kubva ipapo 2017 kusvika 2020 then vandazoya kuamerica 2021 then kusvika nhasi.
Shuwiro yako ndeyei pamakwikwi aya uyezve uri kusimuka uchienda kufrance rini?
Handisida kuzivisa pamiedzo papressure or miedzo anything but ndingoda kunonakidzwa kumarace then ndongomhanyo makwikwi andokwanisawo kumhanya ndoona kuti zvinonditorawo kupi ndo zvandiri kutarisirawo and then ndosimuka musi wa 11 July kuenda kugermany because ndine two makwikwi andiri kumhanya before maolympics then kumaolympics ndozoenda musi wa 25 kuopening ceremony then ndotanga kumhanya musi wa 2.
Unenge uri kumhanya murace ipi?
Ndechimhanya mu200 meters.
Kana paine vamwe vari kudawo kukuteera vanokuwana papi?
PaInstagram ndonzi maka_thefirst then paFacebook ndonzi makanaka ichicharamba Twitter yangu futi maka_thefirst makanaka ichicharamba, OLY.